Manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitetenyura tiri muWashington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Tinosangana zvakare manheru anhasi kuri musi wemugovera gunyana 18 2021. Makateerera ku Studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Notenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Rechoto, ndichitepfenyura chirongwa chino ndiri kumba nepamusana pekutyira kubatwa nechirwere cheCOVID-19. Yezvino izvi zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Akadii muri yeZimbabwe yakateerera. Tiripo pano paNew York tatifambira nyaya dzacho. Nyaya tafambira pano inyaya yekodzero dzedu dzekuvhota. Sevana vazi veZimbabwe vari mumarimuka, vari muno mudiaspora, tagara makore akawanda tichikumbira kuti tikudawo kodzero yedu yekuvhota sekunyorwa pazvakaitwa mukumbiro remutemo.
MDC Alliance inobatana nezvizvarwa zveZimbabwe mukuratidzira kuri kuitwa kumuzinda weUnited Nations muNew York. ZANU-PF inounganawo kumuzinda weUnited Nations ichitenda basa riri kuitwa muZimbabwe nehurumende yeZANU-PF. Meya weHarare vaJacob Mafume vanoti kumiswa basa kwavakaitwa svondo rino nehurumende hakusi pamutemo. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. MDC Alliance inoti yabatana nezvizvarwa zveZimbabwe zviri muAmerica mukuratidzira kuri kuitika kumuzinda weUnited Nations muNew York. Sachigaro veMDC Alliance mudunhu reNorth America Province vatawanda dzokora. Vanoti vanoda kuzivisa nyika dziri muUnited Nations kuti zvinhu hazvina kumira zvakanaka kuZimbabwe panyaya dzekodzero dzekuvhota dzevari kunze kwenyika. Tabata vadzokora kuti tinzwe zvizhinji.
Akadii muri yeZimbabwe yakateerera. Tiripo pano paNew York tatifambira nyaya dzacho. Nyaya tafambira pano inyaya yekodzero dzedu dzekuvhota sevana vazi veZimbabwe vari mumarimuka, vari muno mudiaspora, tagara makore akawanda tichikumbira kuti tikudawo kodzero yedu yekuvhota sekunyorwa kwazvakaitwa mukumbiro remutemo sekuwirirana kwatakaita mugore 18 sevana veZimbabwe. Tese tikavhota votera kumbiro nyowani tikati tiri kuda kuti vanhu vekudiaspora vari kunze kwenyika vanga vachibvumirwa kuvhota. Nanhasi mutemo uyu hausati waitwa. Chinotishungurudza ndechekuti vamwe vanhu veZANU vari muno kana kuti vanoshandira hurumende vanokwanisa kuvhota vari kwavanenge vari iko. Ko izvozvo zvimwe chete izvozvo zvinoregera nei kuti zvingoendeswa mberi zvikwanise kuti zvizvarwa zveZimbabwe zvivhote zviri kwazviri ikoko. Ndonyaya yatiri kufambira pano yatiri kuda kuti veUnited Nations, nekuti tinenge tiine mapepa atichapawo veUnited Nations nevedzimwe nyika kuti vazvione kuti ndokudzvanyirirwa kuri kuitwa zvizvarwa zveZimbabwe.
Iko kuratidzira kwamuri kuita uku vadzokora, munokusvitsa sei kuhurumende yava Emmerson Mnangagwa?
Takatokusvitsa kare. Munoziziva kuti isu seMDC Alliance tine pepa redu nekune gwaro wedu watakanyora wakanyorwa nenyanzvi dzedu dzirimo dzekuelections department. Wakaiswa kuhurumende muparamend vachititsanangura kuti izvi ndo zvatinokwanisa kuita sevana veZimbabwe kuti munge muchiitwa sarudzo dzisina mhirizhonga. Munoziva vachoto kuti ndozvanga zvichitika makore esaya kuti kwaitika sarudzo muZimbabwe. Asi mushure mezvo munototeera mhirizhonga, munototeera kunetsana, pamwe topedzisira tave kumatare edzimhosva. Izvozvo hazvikwanisike kuitika kwemakore nemakore. Kuramba zvakadaro tinoreva kuti pane chimwe chino, pane mhosvo dziripo pamutemo wedu dzinofanira kugadziriswa. Saka isu tiri kuti zvinhu izvozvo ngazvigadziriswe.
Urongwa hwenyu hwamuri kuita kuNew York uhu muri kubatanawo here nezvimwe zvizvarwa zveZimbabwe kunze kweMDC Alliance?
Vanhu varipo vari kuuya, vatakaronga navo nevatakakoka, vanhu vari kubva kwese kwakasiyana siyana. Takati isu hatisi kuda kuita izvi seMDC Alliance. Sebato muri kuziva kuti tiri kutaura kuti vana veZimbabwe ngavabatane. Citizens must converge for change. Tiri kuti ngatibatanei sevana veZimbabwe, ngatisiyei kuti uyu ane chitsvuku, uyu ane chitema, uyu ane chii. Tese tiri kuda kodzero dzedu dzekuvhota.
Nyunyuto yamuri kutaura imimi yamati izvo muchasvitsa kuUnited Nations, mukuronga kuisvitsa sarini?
Tinoisvitsa iro svondo rinoratiri irori, kungoti isu takati kurumidzei kuti titange, nekuti United Nations vazhinji vari kutanga kusvika muvhuro. Chipiri,
avo vanga vari sazvigaro veMDC Alliance mudunhu reNorth America Province vatawanda dzvokora vachitaura vari parunhare vari muNew York. Tabatawo sachigaro veZANU-PF mudunhu reNorth America Province vaRegis Charumbira kuti tinzwewo nezveurongwa hwavo muNew York.
Takada chirangano seZANU-PF yekuno kuCanada nekuUSA kuNorth America kuti pakauya pakapinda new administration yedu, New Republic yekuZimbabwe, inoridzwa nacomrade Idi Munangagwa. Takada chitenderano chokuti gore roga-roga muna September, vhiki iyo inoi, tinenge tiri muNew York tichitambira mukuru wedu wenyika, tichimira also in solidarity with basa ravari kuita kuZimbabwe, also neutongi kwavari kuita kuZimbabwe. Tinenge tichisangana futi neshamwari dzedu dzinozvisana neZimbabwe dzinobva kunana South America, dzinobva also kunana Eastern Europe, dzinobva also kuAfrica and the other also parts of the world. Saka tinenge tichisangana tichibva tazotanga zvedu kufamba tichiona maAfro-American vanova kuti hama dzedu dzeZimbabwe kubva paold administration kunana Harlem uko vaimbovhizitibwa nomukuru wenyika comrade Robert Mugabe, tichivavimbisa kuti Zimbabwe will never be a colony again. Haifi yakatongwa nayapambe pfumi futi. Tinobva tazoonopedzisira musangano yedu paUnited Nations Square.
Kune vamwe venyu vakaunganawo muNew York vanosanganisirawo veMDC Alliance vari kutoratidzira izvozvi vachiti izvo vada kuti vapuhwe kodzero dzekuvhota vari mudiaspora. Imiwo muri kubatanawo navo here muurongwa hwakadai, takatarisa kuti izvo vanhu veZANU-PF murimowo mudiaspora?
Right. Isu turimo mudiaspora asi seZANU-PF hatiratidziri, nokuti tinoona kuti nyaya yechirongwa chediaspora policy vote hatingi vakandinsiparadza vakambotaura iyo inovhiki vachiti imunoziva kuti Zimbabwe tikatarisa panyika dzose dziri pano pasi, kana ukaenda kana the smallest island chongoti kana inonzi the island of Fiji nezvimwe zvimasmall islands, kune vana veZimbabwe vari ikoko. Saka kuti titi diaspora vote, tinofanira kunge tatarisa kuti tinokwanisa here, tine capacity here yokuti munhu wega wega ari kune nyika dzimwe, even dzimwe dzisina kana maembassies edu, dzisina kana dzimba dzeZimbabwe dziriko, vanokwanisa kuzovhota sei? Nokuti hatidungori diaspora vote ishandire vari kuAmerica, kuBritain nokuCanada nekune dzimwe nzvimbo. Ko vamwe vanodawo kuvhota, tinoda vhoti yavo, nokuti kana yakodzere mwana wese weZimbabwe ari outside Zimbabwe, vana vese vari kunze kweZimbabwe vanofanira kunge vachikwanisa kupuwa mukana uwoyu. Saka zvinhu zvatiri kuti sei government neZambia inova pati iri kulida, tine maconsideration atiri kuita akawanda kuti tinozozvikwanisa here. Kana tatanga chinhu chinofanira kunge chiri chinhu chinongwe chichigutsa vana vese veZimbabwe kwanda zvekuda kutariswa kuti inyatse kuitwa zvakanaka. Ndatenda.
Mati imi munouya kunoku kuti muwane mukana wekusangana nemutungamiri wenyika vaEmerson Munangagwa, rwendo runo vaMunangagwa havasi kuuya, muchange muchitaura navo sei ivo vari kuZimbabwe?
chats no hizana ni Zimbabwe. Kusawia kwa mtungamiri wedu kumri jiji Mnangagwa. Iwe vacha ati address kumri jiji Mnangagwa. Pa kungana ratisha ita. Pani pa vacha ati address isu sewa na Zimbabwe. Pa virtuali. Saka ipa kondro pa vacha ati address. Asi kuwawona physically, ayo, physically, chino kuna ngechata za kuwawona this time. Pati ku address wanu mkuru ilika. Pani pa vacha ati address isu. Ni wano hizana ni Zimbabwe. Wano da kuti Zimbabwe ibudile wano farira kuti Zimbabwe inge ichienda ne right directions. Vachange vari panzvimbo yakakodzera. Pavacha addresswa virtually nomukuru wenyika Comrade Idi Mnangagwa.
Sachi Garove Zanu PF mudunhu re North America Province va Regis Charumbira vachitaura vari parunhare vari mu New York. Tichiri panyaya zviri kuitika kuno kuAmerica. Zvizvarwa zveZimbabwe zviri muDMV zviri kusangana nemumiriri weZimbabwe muAmerica, Ambassador Thaddeus Tafirenyika Chifamba. Chinangwa chemusangano uyu ndechekuti Ambassador Chifamba vasangane nezvizvarwa zveZimbabwe paurongwa une mabiko pamwe nemumhanzi. Vanhu vaviri vakafane chirwere cheCOVID-19 nezuro, uye vamwe vanhu mazana maviri nemakumi matanhatu nevana vakabatwa nechirwere ichi nezuro wakare. Vanhu vafane chirwere ichi munyika yose vava zviuru zvina nemazana mashanu nemakumi matanhatu nevaviri 4562, uye vabatwa nechirwere ichi kubva zvachatanga gore rapera vava zviuru zana nemakumi maviri nezvinomwe nemazana matanhatu nemakumi matatu nevaviri 127,632. Hurumende yakazivisa nezuro kuti vanhu vabaiwa nhomba yekutanga vakanga vava mamiriyoni maviri nezviuru mazana mapfumbamwe nemakumi matatu nemazana masere nemakumi mashanu 2,930,850, uye vabaiwa nhomba yepiri vainge vasvika pamamiriyoni maviri nezviuru makumi matatu nezviviri nemazana masere nemakumi matatu nemumwe chete 2,032,831. Uwandu uhu hunogona kukwira nhasi manheru apo hurumende ichazivisa zvabuda muongororo dzaitwa nhasi. Hurumende inoti ine hurongwa hwekubaya vanhu mamiriyoni gumi kana kuti zvikamu makumi matanhatu kubva muzana kuitira kuti chirwere cheCOVID-19 chisarambe chichipararira munyika. Meya weguta reHarare vaJacob Mafume vanoti kumbomiswa basa kwavakaitwa negurukota rezvematunhu vaJulai Moyo hakusi pamutemo. VaMafume vakamiswa basa kechipiri svondorino vachipomerwa mhosva dzekutyora mitemo inobata matunhu. Studio 7 haina kukwanisa kubata vaMoyo kuti tinzwe divi ravo sezvo vanga vasiri kubatika panhare mbozha yavo, asi tabata vaMafume kuti tinzwe zviri kuitika.
Zvakaitwa navaJulai Moyo hazvizi pamutemo, vakazvambarara pamusoro pemurauro. Kuita kwavakaita kungotaridza kuti havadi kuti zvido zveguta zvinge zvichifamba. Tinoona kuti zvavakaita izvi hazvipo muEurban Councils Act. Simba racho ravakaita havana kuripuwa nemutemo. Zvinhu zveZanu PF zvokungoda kuti makanzuro asashande zvakanaka, vavhiringidze zvido zvevanhu, vakanganise maelections anenge akaitwa nevanhu.
Tiri kuonawo vaMafume kuti izvo vachuchisi vakakwidzawo nyaya yenyu yekudzoka kubasa vachiti izvo munogona kuvhiringa kuferefetwa kwenyaya muri kupomerwa, munozvionawo sei?
Hakuna kuvhiringidza nokuti vanga vati mainvestigations apera, mawitness acho hasevenzi pakanzuro. Nyaya iripo ndeyekungotitsvagira zvinyaya nekungotsvaga chero chavabata chokuti vatidzinge patownhouse. Havadi kunge tichifambisa nyaya yavachamisa yokuti vachagadzirisa nyika inoi kuti ive nyika yehuchi nemukaka. Munhu wese ada kugadzirisa, ivo vanenge vachida kumonyorora kuti vanhu vavaviwe, nyika ivave segavakava.
Ukama hwenyu imi sameya weguta reHarare nehurumende hwakamira sei?
Ukama hwekiti negonzo, nokuti ivo vakaruzaka Ona kana munhu waruza pama elections makuta akavaramba zvamuchose vakangowina one councillor asi ndivo vunzi vasupervise. Saka munhu wawakadya hambofe akasupervise zvakanaka. Anotoda kuti uve wiki kuitira kuti usamudya. Vanhu vakakwegura pachiso asi vana vadoko doko mupfungwa havagoni kushanda nevamwe vanongogona kuputsa hapana chavavaka. Ndosa kanyika isina kana currency, isina kana mabazi.
Imi mati mapindura here, padano rakatorwa na wa moyo kwa muri.
Tisakati tapindura, tine 7 days. Tichange tichipindura, ne magweta edu, pachina no chinotevira.
Pamuru kumirira kunge mshida kupindura wa moyo, mchange mchitokera kubasa here, sami yawe harari.
Baiwa, tenge tisiri kutokera, mkutu suspension, kana isina kuchallenge wa. Inenge ijiripo isusu ticha tevedzera mutemo nokuti isusu kumutemo ndoo kwatinotamba nako ndoo kwatati tichingofamba watichitsa ipapapa kusvika tadzokera ticharamba tichifamba nawo mutemo totaridza kuti savarikuita izvi hazvina maturo
zvii zvamungaita vamafume sameya weHarare kuti mushande zvakanaka nehurumende.
Hurumende inofanirwa kunzwisisa kuti nyika yese yese ine opposition, ine ruling party, maguta anogona kutongwa neimwe bato, nyika ichitongwa nerimwe bato. Zvinhu zvinongoshamisa muno muZimbabwe. Asi kune dzimwe nyika vanofambidzana zvakanaka nokuti mvura haivhunzi kuti uri kuzano here kana kuti kwete. Sewage hainuwiri MDC kana Zano PF. Road inonakira munhu wese. Saka pane zvinhu zvatofanirwa kungogadzira muHarare zvinoita kuti vanogari vemuHarare chero vachisapota chipi nechipi vange vachigara zvakanaka.
Avo vanga vari meya veHarare vaJacob Mafume vachitaura vari parunhare vari muHarare. Yasvika nguva yekuti timbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika nhasi. Hurumende itsva yemuAfghanistan pasi pechikwata cheTaliban yavhara bazi rinoona nezvevanhukadzi ndokuritsiva nebazi rinoona nezvekuzvibata kune unhu mukati kusaitwa kwezvakashata pamwe neukokeri. Mauto ari kutonga muGuinea anoti haasi kuzobvuma kumanikidzwa nenyika dzekuWest Africa kuti asiye vaimbove mutungamiri wenyika iyi vaAlpha Conde vachibuda munyika. Yasvika nguva yekupinda muchirongwa chinotarisa zvakadzama nyaya dzinobata vanhukadzi muupenyu hwavo.
Ndinokuchingamidzai nemufaro vateereri muchirongwa chenyu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington. Nhasi taita rombo rakanaka tine hurukuro naamai Esther Chasi vanova ivo vane sangano rinoshanda nevanorarama neusope.
Sangano redu rinonzi Global Aid Missions uye sangano redu rinobatsira vana kana kuti vanhu vanorarama neusope. Takatanga muna 2007 tinopa mafuta ekuzora nekuti vanhu vanorarama neusope vanoda mafuta ekuzora nekuti ganda ravo mukaritarisa harina yatinoti melanin inochengetedza kuti vasaruhwe nezuva. Tinopa maheti ekuti vapfeke kunyanya vana vari kuenda kuzvikoro. Kunyange vese anorarama neusope anofanira kunge achipfeka heti yake kana kuti nguwani yake inovhara maziso kuti maziso asarohwe nezuva. Uyezve kana tine hembe dzine maoko marefu ndo dzatinonge tichipawo vanhu vanorarama neusope kuti vasarohwe nezuva.
Tinoona kuti mune kliniki iri imomo muHarare zvii zvamunowanikwa imi muchibatsira nazvo?
Tinewo kliniki iri imomo muHarare inorapa vanhu vane usope mahara. Kuna chiremba, kune manesa ariko, tine makaunselors anogara aripo kuti ange achitaura nevanhu vanorarama neusope maererano nezvinhu zvavanosangana nazvo mukurarama. Nekuti tinoziva kuti vanhu vanorarama neusope mukugara kwedu kune vanhu vasingavatambiri, saka vanosangana nematambudziko akasiyana-siyana.
Ndezvipi zvimhinga mupinyi zvamukati zviri kutarisana nemadzimai vanowanikwa ivo vane vana vanorarama neusope?
Dzimwe nguva unoona kana kuti amai vane vana vane usope vanogona kurambwa nababa. Baba vachiti izvi hatizvizive kuti zvinhu izvi zviriko zvakadai kana kuti wazobuditsirei mwana muchena ini ndiri mutema. Votoona amai votoramba, vosara amaivo ndo vakuriritira chii mwana uya wekana kutiva na vae. Ozo ono futi kanadai maybe kanari mwana msika nanu la ramane usope pamoda na nanemu kumana wake mtema. Woto shika pakuda kurora na asamu eno wate isa atinga tambirisha kadai. Matambu zikuwa anusanga nikuwa naonewa na raramane usope. Uono kuti kanari haka zizao. Anto zizao wetu upa kuma degree. Siwamu asipa ano teatange kuchaka basi. Uona basa haori wane nekuti pani wamu. Wakuru ya makamba ni wasingadi pinza basa muna anora ramani ni usopi. Batu redu le global aid missions. Rino batira wano anora ramani usopi panyaeza kadai. Uye nekungo jigisara na ma communities kutu ayo. Wano anora ramani usopi wano wakangwe to osesu. Kungo ticheta wana ruwara runge watinaro. Asi wano anukwansia kwendo kushukoro wachito ziza. Wachita jinoto budi tida mukatimo upenyo. Kuklinik kwedu. Ma doctors ariko kurapa vana mahara nekuti unaona kuti vamwe havachengetwa vakuru vachichengetwa uona iwaita maronda kumeso kana taita skin cancer saka vana chiremba vatinawo nemanesi vakamirira kuti vange vachivarapa mahara ma counselors ariko on site varipo kuti vange vachikurukura nevanhu nekuti munhu anenge apindane nezvinhu zvakawanda zvinhu zvinobata moyo uona umwe anenge akadumbirwa nekuti akarambwa nababa namai. Kanta karambwa ni muruma kasiwa nevana. Saka makonsulas atina umpa kliniki. Ndiwa aninga chitaura nevanu kubabatsira. Saka atingora api chete ze mishonga. Asi tunawabatsira futi mkurara.
Imi mnevana ire vanora ramane usope.
Inini nakaropa fazwa nevana vana. Vandunoti kana chitaura nesha. Vandunoti vatema vairi vachena vairi. Vekutanga ndo vatema msikana mkuru ni mkomana. Ndivanda zoropa fazwa ni mkomana ane usope ni msikana ane usope. Vana wangu. Chungu wanda waka daru, ruwa rabeza, sivana wakangu fanana. Kana chima tarisa, kana kumukuita kwa wako waneta, vana wakangu fanana. Saka, takati tishita basa, rekubasa sana nejipa tara, tishipa atotu wa medical supplies, mahara, takazo vataro pafadu, wani ma donations, ema sunscreen lotions, akawanda. Saka pandaka zobele kwa wanda rupafadu wa manane uso, pandaka zizot, kune ema tambuzi kwe kushaya kwa kwe mafuta, kune wana rarama ni usopi. Uye zinu, daa kuchidzidza one kukura kwa kuchitava na wangu. Ayo, kune matambudziko akawanda anosanganwa nawo kurarama. Saka izvi zvakazoita kuti tichitange program yedu yatakatanga 2009 yokubatsira kana kusapota vanhu vanorarama neusopi. Tichipinda macommunities tichitaura nenhaurwa kana tine matambudziko avanosangana nawo. Saka ndozoita kuti tizopinda zvakadzika-dzika munyaya iyi nekuti ininiwo nditore mai vevana. Saka ndechiti tichibatsirana mucommunity. Asi ndiri kuzvirarama zvakati. Saka vanhu vanofanira kungogamuchira mwana kana auya neusopi. Nekuti asi zvekusarudza mwari ndo vanotongoti munhu ngazvarwa akadai. Tine kliniki irimo muHarare pakona paAlbion naCameron Street. Inonzi Gam Clinic kana Global Aid Missions Clinic. Ndi Albinism Clinic. Saka vanokwanisa kutiwana imomo muHarare. Mafone namba 0242709949-51. Vanokwanisa kufona anytime, manesa haripo, manachiremba haripo, makaunselaz haripo, vanu kwanisa kutibata, vanu kwanisa kubatirikana.
Ini ndini Marvelous Mtanganya huye, ndiri mu Washington.
Iko zvinoto chipinda muchirongwa, chinotarisa zvakadzama, zvatinosangana nazvo muupenyu hwedu, our lives.
Tambirai nemufaro muchirongwa chedu upenyu hwedu umwe tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu. Anokunzirai chirongwa ichi ndini wenyu wemazuva ose Jonga Kandemiri weStudio 7. Nemusi wechina takaona madzimai ari mumakanzuro emunyika vachisangana muHarare pamwe chete nasachigaro veZimbabwe Electoral Commission kana kuti ZEC amai Priscilla Chigumba. Pamwewo nemutungamiri wedare reSenate amai Mabel Chinomona vachitsvaga nzira dzekuti sarudzo dza 2023 dzisimbise mutemo mutsva unoti zvigaro makumi matatu kubva muzana zvinofanirwa kuchengeterwa madzimai kana kuti yenganzi women quota vachiti vanenge vachipinda neinonzi proportional representation. Mutemo uyu wekuti makanzuro ange aine zvigaro makumi matatu kubva muzana kana 30% zvemadzimai wakapinda mushure mekuwandudzwa kwebumbiro remutemo kana kuti amendment bill number 2. Takanzwawo amai Chigumba vachiti Zimbabwe Electoral Commission ichatsvagawo nzira dzinopanicha mapato anenge akundikana kuteera mutemo uyu kuburikidza nekubvisa mavoti kusarudzo yemutungamiri wenyika. Mukuzeya nezvenyaya iyi tabata nyanzvi mune zvematongerwo enyika vari Joyce Ngwenya. Takatanga nekuvabvunza kuti vanoonawo sei nyaya iyi pamwe nematano ari kurongwa kutorwa neZEC.
Chokwadi zvakanaka kuti madzimai ange achimiririrwa achisarudzwa vachiwana 30% yavo yekutaurwa sezviri pamutemo. Asi chinonetsa ndechekuti dzimwe nguva nzira dzinosarudzwa mapolitical system chonge anosiyana. Haumanikidzwe kana madzimai acho asipo, zvinonetsa kuti umanikidze mapoka kuti aunze madzimai nokuti vanenge vachishandisa merit. Asi zvakudaro zvakanaka hako nokuti madzimai akati wandei kudarika varume, saka zvityise. Asi handifunge kuti mai echikumba vangawana mvumo yekuti vange vachipanisha mapato nokuti mutemo ka haushandi uchidaro. Ivo kana vachitaurwa kuti pane mapoka ane mhirizhonga nenguva dzesarudzo zvinhu ngazvigadziriswe, ichina china kumbura mushini, vanenge vachiti kana muchida kuchinja mutemo endai kupalamendi. Saka rwendo runo vanokwanisa sei kuti vachinje mutemo wacho? Saka ndofunga vanenge vanyanya kumanyira mberi ngoro isati yasvika kumunda.
Asi handiti mutemo uripo nechakareva Ngwenya unosungira kuti zvigaro makumi matatu kubva muzana zvinofanira kuchengetwa madzimai.
Chokwadi kuti mutemo uripo chonge, asi zvakufanira kuti pane mutemo wekuti vana komana nevanasikana ngavaende kuchikoro zvakaenzana. Asi kana vanhu vacho vasipo vari kunzi vane kota vacho, haungaendi uchipinda mumaboka uchiti isai mainanga nekuti vari muboka reicho kutorai mavhotiko. Hakuna mutemo ungatora vhoti uchikubvisira vhoti yavhotirwa nomunhu nokuti watadza kuisa mudzimai kuti akumiriri. Saka mutemo unenge uriko jonga, asi zvinonetsa kuti kana vanhu vacho nhengo dzacho dzinofanwa dzinge dzichikwikwidza dzisipo, haungaendi chinhonga uchifosa mapato kuti aise madzimai nokuti ipolitical process. Zvakanaka hazvo, asi hapana mutemo ungavabvumira mai chikumba kuti vabvise mavhoti kubva kupresidential election. Vhoti yandaisa inini yobviswa nokuti bato randa vhoti raratadza kuisa madzimai. Mutemo wakadaro nyakuenda kukoti kuna major street chonga haudariki.
Tiri kunzwawo kuti dzimwe nyika muAfrica kusanganisira South Africa dziri kutevera mutemo iwoyu dzichiusimbisa. Zvii zvamungataurawo pamusoro penyaya iyi?
Vajonga, pane mitemo mizhinji inotaurwa nana ERC neZSN inoitwa munyika dzakatitenderedza inofambirana nesarudzo. Ende mai chikumba havadi kana kutomboteera mitemo yacho. Maprotokoli chaiwo akatonyorwa neSADC anofanira kuti achiteedzerwa kuti sarudzo inge iri pajekerere. Ndingakupainge example iko zvino. So mapato ese muSouth Africa vari kukukidza maloka gavament vanobvumira kuti vakuisa maadresi muSABC vachitaura zvavanoda nenguva yakaenzana. Asi kuno kumapato anopisa havabvumiri. Zvakawanda chaizvo zvinoitwani muZimbabwe zvinokwikwidzana nemitemo iri maSADC protocols, asi hazvari zvaizvo. Saka ivo mai chikumba kana vachitsvaga vachibva kupa example yechinhu chinoitwa kune dzimwe nyika, sei vachitsvenga maprotocols edemocratic election kana zvichiitwa muZimbabwe? Hakungovharana kumeso, kuzora kumeso nemafuta enguruve.
Manga makateerera kunyanzvi mune zvematongerwo enyika vachishanda vakazvimirira vari Joyce Ngwenya. Muchirongwa chedu upenyu hwedu umwe tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu. Anokuonekai nemufaro semazuva ose, ndini wenyu Jonga Kandemiri weStudio 7 ndiri muWashington DC ndichiti ngatisanganei zvakare svondo rinouya apo tinenge tichitarisa dzimwe nhau, apo tinenge tichizeya dzimwe nyaya dziri kuitika muupenyu hwedu.
Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa zvanga zviri munhau dzedu dzanhasi. MDC Alliance inobatana nezvizvarwa zveZimbabwe mukuratidzira kuri kuitika pari zvino kumuzinda weUnited Nations muNew York. ZANU-PF inounganawo kumuzinda weUnited Nations ichitenda basa riri kuitwa muZimbabwe nehurumende yeZANU-PF. Meya weHarare vaJacob Mafume vanoti kumiswa basa kwavakaitwa svondo rino nehurumende hakusi pamutemo. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare mangwana. Kana muchida kutitumira tsamba mbozha, dzitumirei kustudio 7 at voanews.com. Munokwanisawo kunzwa nhau dzedu pa www.voashona.com. Musakangani kugara makapfeka mamasiki enyu nguva dzose nekuti chirwere checovid-19 chichiriko uye chichiri kuuraya. Murare zvakanaka vatereri veStudio 7, Kose Kwamuri. Ini ndini Rechoto, ndichitepfenyura ndiri kumba, nepamusana pekutyira chirwere cheCOVID-19.